Vaping vataura mashoko aya pamusangano wekuzeya nzira dzokupedza nzara muZimbabwe wange wakarongwa nesangano reUnited Nations nemahofisi emutungamiri wenyika muHarare nhasi. Muumiriri weChina uyu ati nyika yake ichaona kuti chikafu ichi chauya munyika nekukasika kuti chibatsire vanhu vane nzara. Vatiwo nyika yavo ichaita zvese zvainokwanisa kuona kuti hapana munhu anoshaya nenzara munyika. Vati rubatsiro urwu rwakapetwa katatu pane rubatsiro rwechikafu rwakapiwa kuZimbabwe neChina pamwe wa 2014.
I want to see that China is going to provide or donate rice worth of 160 million yuan, which is approximately equals to 24.6 million US dollars in rice to Zimbabwe as emergency food assistance.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weUnited States Agency for International Development amai Stephen Fungi nemukuru weDepartment for International Development yokuBritain amai Annabel Gerry vati nyika dzavo idzo dzagara dzichibatsira Zimbabwe panyaya yenzara dziri kuongorora kuti zvinhu zviri kufamba sei uye dzichawedzera rubatsiro zvichienderana nemamiriro nemamiriro anenge akaita zvinhu munyika. Mukuru weUSAID muZimbabwe ati nyika yake yakabatsira Zimbabwe nemari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora kubva gore rapfuura uye ichawedzera rubatsiro gore rino asi ichazivisa uwandu hwemari hwaichashandisa munguva pfupi iri kutevera. Pamusangano wanhasi vari kutungamira chirongwa chekutenga chibage munyika veNational Grain Command Center eKomodo Jasper Marangwanda vati pari zvino chibage chiri kupinda munyika chishoma pane chiri kudiwa uye makambani akaita seGrain Marketing Board neDistrict Development Fund nemamwe vari mubasa iri vari kuita matambudziko ekutadza kusvika kunzvimbo dzese dzine vanhu vanoda rubatsiro. VaMarangwanda vati semuenzaniso vanhu vese vane nzara munyika vanoda matani zviuru makumi matatu nemazana mana pamwedzi asi hurumende iri kukwanisa kuvapa matani zviuru makumi maviri nemazana maviri echibage chete. Vanomirira masangano anoshanda akazvimirira Maisali Dura vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti hurumende iri kuedza kubatsira vanhu asi vatiwo inofanira kukoka nyika uye masangano ese anokwanisa kubatsira sezvo nzara yapfunya chisero munyika.
Dai vachitogara pasi vaita mubatsira pfanguo kuti zvagara zvine nzira yedu yenyika yeZimbabwe yatinokwanisa kusvika kumacommunities in a fastest way. Kunyanya pakanzi kwaitika cholera kana kuti kanzi kwaitika an epidemic, kune machannels aripo atinosvikira nzvimbo idzi. Saka kuti tingofunga kuti zvinhu zvichangoramba zviri confined zvokuti ngavasungunure kuti vamwe vanokwanisa kuti chikafu chisvikirike vasvikirike.
Mukuru wesangano reNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti nango vasifa zinumwe vatiwo hurumende inofanira kushanda zvakasimba kuona kuti munhu wese awana chikafu.
Chikafu gore rino chiri kudiwa zvakanyanyisa nenyaya yekuti kwakaita nzara. Saka kana chinhu chiri chishoma paonanikwa vanhu vachibvutirana. Saka ipapo government ngaione kuti ive inogadzirisa kubvutirana kungangovapo kunova kwakafanikwa mamushaura kwakabuda munhaurwa nguva yapfuura. Asi chinyaya yangu ndifadza ndechekuti izvo vanhu vanenge vari kuziva kwavari kuenda.
Kunyange hazvo pakamboitwa ongororo inoratidza kuti pane vanhu mamiriyoni matatu nechidimbu dzinoda rubatsiro rwechikafu uye zhinji dzacho dziri kumaruwa, hurumende yakazozivisazve kuti uwandu uhwu hunogona kudarika mamiriyoni mana. Pane masangano nenyika dzekunze dzakawanda dziri kubatsira Zimbabwe nechikafu uye hurumendewo inoti yakatsvaka mamiriyoni mazana maviri emadhora ekutenga chikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.